chichema asindi satana tia boni munyengeri andi kuda kwako kuti ugare uchichema asindi satana tia boni munyengeri kutaura kufamba na mamwe unoda asika zvinoramba seupenyu zvandinetsa kuvata hauvati zvakanaka kuchifunga zvakawanda seupenyu zvandinetsa kurota kopesa vamwe unoda
muziki munongoziva kuti haina mitemo muziki iripo yakawandisa zvokuti ichange ichiuya munguva dzinotevera idzodzo ndisingagona hangu kupa mabheti pari zvino but zvakawanda zviri kuburwa
saka hapana nguva yekuti mukati rimwe damba refu riri kubva kwavacharamba riri kuya rini hamusati bane zuva
mwedzi wacho nezuva racho hamusati ndakwanisa kuzvipa nokuti mushamarari zvinoitika ndezvekuti ukataura dheti pari zvinoizvi unenge waane chikwereti zvokuti unenge wakuchifanira kuchizadzisa zvisina munyo mibvunzo saka kuti ndisava murivi wenhema zviri nani kuzotaura ndanyatsa kuva neruzivo chairwo chairwo ndanyatsoziva kuti aiwa riri kubuda rakadai uyewo handingati idamba refu munaicharamba varipowo zvekare saka izvozvo zvese zviri kurongwa kuti tione kuti zviri kufamba zvakadii
kana kuriko kwa makanzi uchakwe kurira kana riewa wakanzi uchagara naye
tiri kuonawo baba charamba vamwe vaimbi vaakutengesa mimhanzi yavo kana nedhora chairo kuti vamise idzo nyaya dzepiracy idzi muri kuzvifambisa sei pakutengesa mimhanzi yenyu
chaakungoitikawo ndechekuti chaakuedzawo kungopinda mune zvirimo sezvo pane dambe mutambe ravepo uyewo tiri kuziva kuti yangu global village pasi rino rese saka tiri kuedzawo kupinda munzira dzevamwe nevemhiri kwemakungwa dzavanoshandisawo mukutengesa nziyo dzavo asi sezvo munoziva kuti kuimba kune vamwe vaimbi iibhizimusi zvakada kufanana une munhu ari kutengesa matomati saka amai vari kutengesa zvavari kutengesa angava mazhanje angava matomati vanotsvaka nzirawo dzavanoshandisa kuti chavari kutengesa chiende kuvanhu saka mukusiyana kudi sevaimbi kune maapproach akasiyana siyana ari kuitwawo nemuimbi kuti zvaari kuedza kugadzira zvisvike
muvanhuko tichitarisawo imi sevaimbi mungati here makabatana vacharamba kuti mufambise bhizimisi renyumberi iri
kubatana takabatana zvazvinoita takatenderwa muno mukunge tiri majenereshen akasiyanawo tine vaimbi vatakawana vakanga vachimba makare kare tine vaimbiwo vakamuka pakati apa tino vaimbi vari kumukawo pari zvino sakawo ndinofunga kuti tinonzwisisawo zvakasiyana siyana but indoda kuremekedza pfungwa dzegenereshen imwe neimwe asiwo ndinofunga kuti nokuda kwekusiyana kwedu mizera zvinoita kuti imwe nguva tinoshandawo zvakadi zvakada kuti siyanei uye imwe nguva tinotorawo mazano anotaurwa nanhingi zvakada kuti siyanei but handione hangu iri mhaka asi kuti ndinofunga kuti mitsauko yemapersonalities yedu
How many woe, yeah, how many woe. Tawia nemoyo yedu yose, kuzokutenda, tawia kuzokutenda baba.
Tawia kuzokutenda,
tawia nemoyo yedu yose,
tawia kuzokutenda,
tawia kuzokutenda baba.
Baba
tawia
kuzokutenda.
Tarisao nyaya yeku tiksa manzi baba acharamba imi ma kutsikisa mega here kana kuti muri kuzvifambisa sei mazvano.
Yes, tino tata zungu takao zvakaita kuti tinge tichi wana edu yedu midziyo ine studio yedu asi tichibatsirwa kana mazvikokota vagara mumakore panyaya dzisaona.